zvina zvina kumira zvakanaka kuChimanimani kunyanya-nyanya Chimanimani East. MuChimanimani West dambudziko ririmo rakanyanya dzimba dzimwewo dzekuti dzakatorwa nemvura dzimwe dzakadonha. Asi vazhinji vari kunzi vakafa vari kufa vari kuEast. MuWest takangokwanisa kuona mitumbi miviri yatisati taziva kuti mitumbi iyi ndeyavanani. Zvoreva kuti kuda mukugara kwemazuva ari kuti teerei mhuri dzipadzinenge dzaakunyatsoona kuti mhuri yepanhingi haipo vanozokwanisa kuzoziva kuti mitumbi iyi ndevanani. Asi chiri kunyanyorwadza ndechekuti muWest ndo munopfuurika kuti tiende kuEast. Saka mabridges akatorwa epaumvumvumvu epamhandarume Lydia Chimonyo muusha ese iwayo ndeemuChimanimani West. Saka you can't go through kuti uende kuChimanimani East. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti tine imwezve mitumbi yaakuonekwa yekunana Kopa iri kunzi iri kuMozambique. Chifu weikoko aitaurawo kuti ane mitumbi yaari kuona iri ikoko inova yatiri kufungidzira kuti ndeyekuno kuChimanimani East. Kunyanya-nyanya mugangu muChimanimani izvozvo ndo zviri kunyanyorwadza. Uyewo tiri kuti dai Mwari apindira kuti mvura iyo iidzikame vanhu vaone kuona kuti hama yekwakati haiko, hama yekwakati haiko. Hatingachadembi misha, hatingachadembi zvipfuyo, tiri kunyanyodemba mweya yevanhu. Vanhu vazhinji vari kufa. Ndopatiri kungoti dai Mwari ipapo achitibatsira kuti mvura iidzikame.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vasati vakwanisa kunge vachibva munzvimbo dzavanga vakahwanda zvakaita sevarume makomo. Kune vamati makwanisa here kunzwa kuti vakamirawo sei munzvimbo dzavari idzodzo?
Hongu, tine umwe wedu anonzi Sekai Mungani atabva kufonera akatotaura kuti izvozvi vari mugomo havangakwanisi kuburuka pasi. Havatombokwanisi, vakaburuka dzimba hapana, vakaburuka mvura iri kunaya. Saka izvozvo hazvisi kuita zvakanaka. Endi pari zvino vazhinji vacho vari kungotarisana nemitumbi yavo. Kunewo vamwe vari kuti kuda vamwe vavigwa vakawanda, vamwe vachivigwa sei, asi hakuna anonyatsoziva kuti zvakamira sei. Nekuti patabvunza minista, minista vapindura vachiti aiwa hakuna zvakadaro. Asi patakapfuura nezuro pabechina tine mhuri yanga iri kuenda yaiti tinenge tanzwa kuti izvo mai mwana vavigwa murinda rimwe chete. Saka nyaya iyoyo hatisati tanyatsoezeredza kuti tinyatsonzwa kuti chokwadi ndechipi chizere, nekuti zviri kutaurwa nezvataura minista hazvisi kupindirana.
Nderupi rubatsiro rwamungakumbira pari nhasi tichitarisana nevashaya nevakuvara?
Rubatsiro rungangodiwapo nderwekuti number one, vanhu vakwanise kuviga hama dzavo. Chechipiri, vanhu vawane chekudya. Chechitatu, vanhu vawane pekugara nemedical equipments. Vanhu havana kwekuonekwa max-rays, vakakuvara hakuna max-rays, vakakuvara hakuna mishonga. Zvinhu izvozvo zvese zvinoda kuti dai vanhu vabatsirwe.